bazi reutano nekuchengetedzwa kwevana rinosimbaradza kana kuti rinokonfirma kuti izvo vashandi mahealth workers have been paid through COLA. Yatinoti COLA ndo health service bipartite negotiating panel zvichipfurikidza nemabhadharirwo anofanira kuitwa mari dzavo. Vamwe vakawana mari dzavo nezuro, vamwe vana mari dzavo nhasi. Izvi zvaakungoenderana nemabhengi avo.
Asi vazhinji vacho tiri kunzwa kuti havana kuenda kumabasa, zviri kufamba sei?
Nyaya yekuti havasi kudzikana nemari idzi. Ndingangoti sebazi reutano imari dzakapuwa munhu wese sevashandi vehurumende. Saivo chichemo chavo ndofunga chinitori chichemo chingange chichitotariswa naiye employer anova HSB kuti pari zvino vati vaonana here, kuti vawirirana zviti, kana kuti bipartite negotiating panel yavo yaanenge pozisheni ipi.
Saka imi pane pamuchazopindira here kana maona nhaurirano dzisiri kufamba pakati peHSB neZimbabwe Hospital Doctors?
Blessing vanoziva kuti kupindira kweministry kana paine board rine simba rekuita zvinhu zvose izvi, kana vabuda nenhaurirano vanotaurirawo bazi reutano anova minista. Minista kana vataurirwawo ivo vanogona kuzoendawo mberi nenyaya yacho.